ndichibva kuzano pf ndichiendako pane zvinhu zvandaisawirirana nazvo zvakanga zvakuitwa nevamwe vanhu vakanga vari mubato wezano pf zvinova zvakazoita kuti ndinge ndichienda kupeople fres asi kuenda kwandakaita ndakanga ndiri kuteerera kuti ibato riri kufomwa nevanhu vakanga vakarwaa hondo varwi verusununguko vakaita kuti tione independence yatiinayo sane kudaro tasvika ikoko ndakaona zvasiyana nezvatakanga tichitarisira kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvinova zvakonzera kuti pari nhasi ndidzokere inobatanidza rekuvhukerwa angu zvakare bek kubato rakandikudza rakandichengeta rinova bato rezano pf.
Saka zvimwe zvamuri kuti hamuna kufara nazvo apa ndezvipi chaizvo?
Leadership inofanira kubva kuwana through election, asi zviri kuguguguku vanga vakuita inonziyo selection not election.